kusema kusema kuchaura kudai zine ngezi chirema vatofa mbizana nekutaurira
Geri ashaya mangwanani anhasi ari muchipatara kumasvingo mushure mekuita tsaona nemotokari nezuro manheru mumugwagwa unobva kumasvingo uchienda kuBait Bridge Geri akakurira muchitendero umo vabereki vake vaive vafundisi uye ndimo maakatangira zvekuimba pamwe nekukudza tarenda rake akapinda chikoro kuKyle kusvika apedza zvidzidzo zvake zvesekondari akazotanga basa rake remumhanzi mukupera ka2017 apo akaburitsa kambo kake kekutanga kainzi Wapunza ako kakaonekwa nevanhu vakadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million padande mutande reYouTube Muna 2018 akawina ndokuva wechigumi mumakwikwi eEmpower Africa Peak akave muimbi wekutanga kubva muZimbabwe kuwina mumakwikwi evaimbi aya kuburikidza nechirongwa yechigere akaburitsa Slow iyo yakaiswawo paYouTube neveEmpower Muna 2019 akadomwa kuti awane mibairo ine mikurumbira yeAfrima muchikamu cheBest Artist Duo kana Group in African R&B and Soul nekambo kanonzi TV Room kakaita naHilzi. Mumwe wechidiki anobatsira vaimbi saachipanga mazano uye ari maneja womumwe muimbi ari kusimukawo zvine mutsindo sarungano vaEugene Musteredza vanoti indastiri yemagitare yarasikirwa zvikuru nekushaya kwaGeri.
Tikurwadziwa nekufa kwaita this young and promising artist. Accident chinorwadza nekuti you don't see it coming. Sesani kurwadza kwekuti tinotoprepare kuti azorora. But he was a young man, angane energy, achibreka mabarriers, around Zimbabwe, that's his country, achito motivate even nevamwe kuti music is actually a business, it's actually a career. We hope his family is comforted.
Umwewo muimbi wechidiki Bernard Betera anoti kufa kwaGeri kwasiya vende muindustry yavo yemimanzi.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti nekurasikirwa kwataitwa nemuimbi wedu anonzi Geri Mapanzure. Ndinongoti chete sengatichemei netariro, inzira yedu tese, saka tinongoti nematambudziko nyika yese nematambudziko Afrika.
Geri akaita zvidzidzo zvearchitectural design kuNorth China University of Technology akazotamira kuLondon kwaakanga ave kushanda nekambani yemimhanzi yeRunnerbeat Music. Akagarako achibika mimhanzi nemavhidhiyo ndokuzodzoka kumusha mugore rakapera. Paitika tsaona anga aina hanzvadzi yake nemuzukuru wake vese vafa mutsaona iyi. Dini Evans Zininga we Studio 7 ndiri mu Washington.
Are we staying single? Are we paying riddles? You gave me your heart, I borrowed yours. Let's play me though. What's with all that bad day? Have you left me though? I'm still standing in the shade next to your shadow. Are we what we were when we were standing under the tree beneath the mist? No way. I'm still sending texts and missed calls. All you ever did was check and ignore. Oh, time is at work on deep. I tell we return the unnail. No, no, don't echo. I would hear it. My soul, I throw a food.